Good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, May 15th, 2019. And this is Diaspora Forum. My name is Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
Would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about current economic crisis in Zimbabwe and how it is affecting Zimbabweans living in the diaspora.
The country is currently going through a rough patch economically, with prices of all basic commodities going up almost every single day, while fuel, electricity and cash shortages become a daily routine.
Zimbabwe's economy started to take a turn for the worse in the mid-90s, but some say its worst time came in 2007-2008, when the economy took a nosedive buoyed by political violence. Now, many people are fearing a repeat of 2007-2008 as the country faces almost similar economic problems.
During the 2007-2008 hardships, many Zimbabweans looked up to relatives in the diaspora, while those in the diaspora's remittances sustained the country for a while until there was a government of national unity. This also drove many Zimbabweans into economic refugees around the world.
Fast forward to 2019, the new government, just like the one that was there during the 2007-2008 period, has also failed to turn the country's fortunes and is being accused of gross financial mismanagement.
Indeed, that's our topic of discussion tonight. Lingaba lichona njani emakhaya kumagumbi omane womhlaba lapho lingaba likhona ikudibana kuhlelo lwe-Live Talk Diaspora Forum lapho esikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe ngobunzima obuselizweni obugoqela ukusilela kwamafutha ezimota, ukudula kwezinto, ukudla lokunye okuthiyeneyo. Kusilela kwamagetsi, amanzi, posela yonke into, kulodubo olumangalisayo eZimbabwe. So esifuna ukuzwa lamhlanje kini inzalo yeZimbabwe ephandle kwelizwe, ukuthi likubona njani konke lokho okwenzakalayo, kambe kungaqedwa njani lokuthi izihlobo izenu ekhaya liziphathisa njani ebunzimeni bonke lobu obukhona. Zinjiva khona ngapho eGoli liyathumela yini amachangana bag. Yikho esifuna ukuzwa kini lamhlanje. Abafuna ukungena kuhlelo lingasixhuma ngokuya ekhasini lethu leFacebook ele VOA Ndebele, VOA Shona kumbe VOA Zimbabwe, libhale inombolo zenu khonapho sizalifonela. Kumbe lingasixhuma nje ngokusifonela ku 001-202-619-2077. Kumbe lisu WhatsApp ku 001-202-465-0318. Sizalifonela ke lingene kuhlelo. Jonga.
Hongu Ntungamili, nasi tiri kutarisa matambudziko mune zveupfumi akatarisana nenyika. Ayo ari kunzi nevakawanda mutoro uyu uri kupirwa kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvakaitika muna 2007-2008, vari kunze kwenyika ndo vakanga vakutokwanisa kunge vachibatsira kuraramisa nyika kubudikidza nemari dzaitumirwa kumusha, kutumirwa kuhama neshamwari, pamwe chetewo nekutumira zvinhu zvakaita sechikafu, sipo dzekuachisa nezvimwe zvakadaro zvaidiwa, nokuti zvinhu zvazvisina kumira zvakanaka. Hanzi nevamwe zvinhu zvazvaremera kumusoro setsvimbo munguva iyoyo. Zvinhu zvazorerutswa pakapinda hurumende yemubatanidzwa muna 2009 kusvika 2013. Kouya makore angada kungoenderana nenguva iyoyo gumi apera. Muna 2019 zvinhu zvadzoka zvakare pakusunga. Vanhu vari kuchema munyika hamuna mari. chikafu chiri kukwira mutengo zuva nezuva, magetsi ari kunetsa, mvura iri kunetsa maguta akawanda. Hapaisina chekuti vanhu vanga vachikwanisa kucheuka, zvakare vava kucheuka kune hama neshamwari dziri mudiaspora kuti vanga vachitumira zvekudya nezvekubatsira. Saka tiri kutarisawo ipapo, toda kunzwa imukamuri matii mana enyika vana veZimbabwe kuti muri kubatsirawo nenzira ipi, nekuti senguva ine kuvhurwa kwezvikoro mutungamiri wakawanda vanenge vachitumira mateksti kuti makasimba here, ndopanotanga kuuya nyaya yacho, makadii, wopindura aiva ndiri mupenyu, wozoona futi yakuti zvinhu hazvina kumira kuno zvakanaka, tumirai mari mwana wechikoro kana kuti mwana wogara. Iwe unoziva value kana kukosha kwenyaya dzechikoro uri kuno, wakutokwanisa kuona kuti aiwa regai mwana aende kuchikoro. Ndo matambudziko akuti asaane hama neshamwari dziri kumusha. Saka muri kwamuri ikoko, mungave muri muZimbabwe, mungave kunze kwenyika, batai nhamba dzatiri kupai dzekuti mupinde muchirongwa, tikufonerei. Tumirai nhamba dzenyu kuburikidza nekutifonera pa 001 202 619 2077. Inhamba dzenhare idzo, makangofona tinokufonerai back, kana kutumira nhamba dzenyu muchishandisa WhatsApp nhamba inoti 001 202 465 0318, kanawo kutibata muchishandisa dande mutande www.voazimbabwe.com, www.voashona.com ne www.voindevele.com. Muri vamangopinda muchirongwa motumira namba dzenyu tokufonerai. Ndofunga tine vatanawo pa runare Ntunga.
Indeed, we have our first guest. That's Ngqabu Thoma Bena of the organization Zimbabwe Community in South Africa. Good evening, Mr. Mabena, and welcome.
Evening to you and to all Studio 7 listeners.
Ngakabuza umbuzo wami wakuqala Mabena, kahle ungicacisele enye into encane. Lina elise South Africa kuthiwa lizinjiva, thina esemelika labanye abakubo Australia lakubo UK lathi sizinjiva.
Injiva vele akusomuntu, injiva lijazi. Ngoba abantu angithi esikole bogodola besuka KwaZulu besuka ekhaya ngesikhathi sewenela, babethi nxa bebuyela begqoke amajazi amade, kube sekuthiwa umuntu ovela eGoli bonakala ngokugqoka ijazi elide, ijazi lelo libizwa njengenjiva. Yikho lapho okwasukela khona ibizo lokuthi umuntu uyinjiva, ngoba uyabe egqoke ijazi othiwa liyinjiva. So-ke nanigqoka amajazi amade kutho ukuthi lalizinjiva.
Hayi, kunjalo-ke la sizabuya sigqoka amajazi amade sibe zinjiva. Okay, let's dive in, Mr. Mabena. Things are certainly not well. In Zimbabwe, the economy is in a free fall, but the finance minister, Mr. Thuli Ncube, he seems very optimistic and oddly, I would say, is one of the few people who are very optimistic about this economy. What's your take?
Well, what Minister Thuli Ncube is saying, it is not translating to reality. Probably he lives in another planet, not where all of us are, where we are experiencing economic hardships on daily basis. You have already spoken about the unavailability of fuel, skyrocketing of prices, low wages for particularly workers in the public sector who are planning to go on industrial action. As you are pointing it correctly, that the economy has basically collapsed in Zimbabwe. So what Thuli Ncube, the minister, he says, in our view, it does not add up. We have said to them that in our own view, given the economic situation in Zimbabwe, firstly, we said we needed to identify to say what is the nature of the Zimbabwean crisis in terms of the economic crisis. We have unresolved the currency question, which Minister Thuli Ncube refuses to accept. You know that we were under a multi-currency regime. In 2016, a bond note was introduced, which caused the problems in the financial sector. And then later on, we introduced the RRTPs, which are not resolving the currency question in Zimbabwe. So unless and until we address and resolve the currency question, we will always continue to have these challenges. We said in the immediate, not as a long-term solution, but in the immediate, because you have got thousands, over 200,000 or so Zimbabweans who are working in South Africa. That number might run up to close to a million, but those that are on special permits, over 200,000, and those on other permits, they work in South Africa. You have the people in the informal sector that stock their products in South Africa. So in the immediate, we said, let us use the rand or use the rand as a currency of reference, as opposed to using the RRTGs or the US dollar as a currency of reference. But the Minister of Finance is refusing. It makes a lot of sense in our view for someone who comes from Gwanda to buy stuff in rents in Mosina, then they go and resell in Mosina. Prices, even though the prices might be a bit higher as compared to the prices in South Africa, but it will be reasonable because we'll be selling the stuff or their goods will be sold in rents. Mm-hmm. So we have been saying in the immediate, let us adopt, not really adopt, but use the rand as a currency of reference because it is already in the basket, in the currency basket, but the minister is refusing.
Thank you so much, Mr. Mabena. Please do stay on the line. Timbotora Mutereri, hello?
Hello, Baba Mogadigo.
Takasimba, do you now?
Ndi mfundisi Richard Moyo.
Mfundisi Richard Moyo. Maswera si mfundisi?
Taswera maswera mumagadi.
Ayu watiru wape nyuta. Atichato uwerenga mashoko enye kuta hamsu kwanza kubata Studio 7. Atisiku nyatsu mbiso kutida mzukweri papa asiriru kuteveru kwa nasi mainzi kwa hiri.
Pashoko hadite atichu chichinja bayo ma radio ma TV. Mbamu eduwaka pera kusika nasa isu kuita isu tombo ita sanguwa jinto to wana miradu wa ya tungo zutungo pa watapa isu tombo ita zutichi. Okay, tinotenda. Chirevo chiripo nechokuti kurarama tiri kunze kwenyika kunoku. Ndizovo zvinorema apo napo asi zvizhinji. Tinozama kuti tigone kupusha, tigone kunzwisana nokubatana nevemuno kunyanyanya kuti tigone kuti tizame kuti tizvirongererewo tizvigadzire upenyu asi kugadzira kwatiita upenyu tinoona zvimwe zvichifamba zvakanaka kunyange zvichiremawo zvikuru. Nekuti nguva zhinji panorema apo naapo asi tichiona dzimwe dzenguva zvimwe zvisingewo zvichifamba zvakanaka nekuti kachitarisa sekwandiri sekwatiri kuno kusouth africa pane imwe mukana yatinowaniswa tiri mukati menyika ino senge sezuro sitarisa kuti mwedzi uno kumwedzi wavanoti mwedzi weafrica month tazanezuro takashedzwawo kuredhiyo Kwekwezi FM tichitaurawo zvichemo zvedu tichiti nesuwo tiri vanhu vakabvawo kunze kwenyika tivatsvaga upenyu saka kwatakaenda ukoko vachidai vanishedzawo chikunukuro kurama kwatinorama nako vachibvunzawo nemaonera nezvatinosangana nazvo mukati menyika ino saka taikurudzira kuti ngationekuwo sevanhuwo nekuti akangofanana saka zvimwe zvatiri kuzamawo kuti tibatsiridzanewo nenyika ino yachiri kuti tiri vanhuwo kana chiwana mukana wekuendawo paredhiyo dzavo
Nari
kwenye kuti tisitarisa nguwa zhinji tiri kuno South Africa tinobatsira kunyanyanya kumusha ama pazviri matambudziko afane kutumira mishonga yemapiritsi yechikafu nenyaya yekuti mazuva akapfuura amai vekwangu vangu vari kumusha vakasvika zvavo nemusi wemande vachitaura vachiti une randi kutenga kumusha zvinenge zviri nani dhani usina mari kunoni mari kumusha saka tinozama nenzira dzakasiyana siyana kuhausa kubatsira hama vana vane chikoro apo napo saka ndinoona zvikuru sei vanhu vemuno vekuZimbabwe vari muno South Africa kunyanya vari kuzama kubatsira hama dzekumusha tinoona madelivery achienda akasiyana siyana vanhu vachitumira mari nenzira dzakasiyana siyana saka zvimwe zvimwe zvatiri kuona kuti zvavo zveZimbabwe zviri mukati menyika neSouth Africa havana kukanganwa kana kurashika vanobatsira zvikuru vana vanobatsira zvikuru hama dzavo saka ndinoona zvii zvimwe zvevanoita zvakanaka ndinongozvitendera kuti havadzokeri shure vanonga vachibatsira hama dzavo tikaendaka kumacross border paramasati paya unoona zuva nezuva murika zvichienda kumusha negrozari ukaenda kuona nabosman kumapark station unongoona zvakawanda zvichienda kumusha unoda kuti vanhu vane rudo unoda kubatsira nyika yavo nehama dzavo kuti dzigone kurarama saka tinoda kungozvitenda kudai mwari akaramba achiropafadza vanhu vezimbabwe nekuti vanhu vakasiyana nevamwe vanhu kuti vachinge vaenda kwavaenda havakoshiwi vanondoziva zvakamboita vana vaisraeri pavakanga vaenda kutsvaga chikafu kuijipita vakadzoka vachingobatsira saizvo saka ndinoda kutenda ndozvandikuona kubatsira kwachiri kuita nako kuzimbabwe
maita basa mfundisi moyo amene urimuda kukhuluma here
ya ndinoda kukhuluma
30 seconds Mr. Moyo
okay ngiti sengiyatokoza kakhulu ya ngiyabona kakhulukhulu abantu vana vaseZimbabwe vele vayanceda kakhulu mas baker lapha macross border yathatha izinto ezekhaya mihla namalanga khulukhulu ama-saturday uyabona amakhombi ayaphuma mhlawumbi bayi-20 agcwele ngezinto bosman apa station bayaphumela ekhaya so izinto efana lezo siyathokozela kakhulu ukuthi abantu vana vaseZimbabwe balana e-South Africa bayanceda ilizwe labo angekhe bafeni ngendlala lapho kungashota kunqane mara kaniningi bayanceda so izinto efana lezo siyabhukuzela ukuthi thana masa yenza njalo thina abantu vaseZimbabwe siyazama ukunceda abanye bethu bakhona ukuphila so into leyo even nami njengomfundisi mangibona ndifanele ngiyathaba ngiyajabula ukubona izakhamuzi zezimbabwe zenza izinto efana leyo so ngithi unkulunkulu thana ma asinikeza amandla khulukhulu uzabona bathumela izimali kune zindlela zokuthumela izimali eziningi njalo njalo zokuthi lapho baya esikolo bakhona ukuncediwa njalo njalo so izinye izinto ngifuna ukuzithokozela ngezalo zezimbabwe ukuthi unkulunkulu thana ma bavulela imiqondo fana lo bangabuyeli muva bancede so into fana leyo abantu base-South Africa bayazama ukunceda abantu basekhaya
30 seconds. Thank you.
Mfundisi, it's 17 minutes past 8 o'clock in Zimbabwe and 17 after 2 o'clock in the afternoon here in Washington. And tonight on Live Talk, the Diaspora Forum, we are talking about the challenges, economic challenges that Zimbabweans are facing currently. And we are hearing from Zimbabweans living in other countries, otherwise known as diasporians, as to how they are helping their friends and relatives back home. And also we are hearing whether they have any suggestions on what can be done to alleviate the situation. We have as our guest, Nqabuto Mabena, of the Zimbabwe community in South Africa, as well as Mr. Dennis Juru of the International Cross-Border Traders Association, Harare. Mr. Juru, good evening and welcome.
Hi, how are you?
We are doing good. And how are you doing yourself?
I'm not yet with the situation here in Harare. So I can't say I'm doing great. I'm not great. I'm disappointed.
Mm-hmm. What are the key challenges that you are seeing and how best can they be addressed from the perspective of somebody anogara kunze kwenyika kana kuti anoshanda nemasangano ari kunze kwenyika?
I think the way we can address the situation we have in Zimbabwe right now is to change the government because they have failed. They have definitely failed. The situation is very, very bad, my brother. You know, if you look at fuel queues, they are very, very long. And, you know, you can't even know whether this is a parking or it's a queue because the queues are permanent here in Harare. They are permanent. Situation is very, very bad. I think the best way to solve this is to change the government.
But how do we do that? We had an opportunity to vote, and people chose the government that they did choose.
Yeah, but the election was stolen. The election was stolen. People didn't choose ZANU-PF. The election was stolen, and I think they now know. They now understand that they stole the election because they can't fix this this economy. The situation is very, very bad.
Mnumzana Mapena, Iran, di kona ngapo ngengezo ngangapazami kutwali kinugwe. Kuthiwa ibhondi le lama-RTGS aqina ukwedlula irandi yikho mnumzana Mabena. I think we've lost
isingalutho ngoba akunanto le sibiza ngolwesenzini othiwa i-production okwenza ukuthi loba abantu betshintsha izimali zabo amarandi bethenga kumbe amadola kumbe ama-RTGs lawo imali yangkhona amarandi iyabe beqinile ngale ibhondi
erandi nayesouth Africa. Ngenele khonapho Mabena, yikho ebe ngifuna ukukubuza khonapho usicacisele ukuthi nxa ibhondi kuthiwa liqina ukwedlula irandi ubunzima bani elihlangana labo njengabantu abaseSouth Africa alubana lithe laya eZimbabwe lafika sokudingeka ukuthi lithenge lokhu lalokhu yakho naleZimbabwe.
Lokho kwenza ukuthi imali yakho engamarandi ifitha abalale ungayiboni ukuthi isebenzeni, ukuthi nxa ungathatha i-100 rand uyitshintsha angilaqiniso ukuthi i-rate le-bond iyimalini, kodwa engikwazi ukuthi le-$1 is to $14. So imali yakho ivele ikhanye iphansi kakhulu ngokuthi imali ibhondi liqinile, njalo futhi intengo zezinto ekhaya ziphezulu okudlula ngapha. Kutsho ukuthi nge-100 rand umuntu lapha aphila ngayo owensuku ezimbili, insuku ezintathu ekhaya akakwazi ukuthi aphile nge-100 rand usuku olulodwa ngendlela intengo into izinto ezibiza ngakhona ekhaya.
Manje ndandichida kuti ndibvunze vamabhena neisindevele, but isindevele tsami is slippery lamhla.
Siyalokuphuma.
But Mr. Mabhena, you have been outside the country for some time, and when you meet Zimbabweans or when you go back to Zimbabwe and see how things have drastically changed for the worse, what would you tell Zimbabweans who are still in the country, who are still hoping that things will one day get better? The words of encouragement, what can you tell them?
It's a difficult one because no one you can't give advice to a person who cannot find employment, a person who graduated from university or college who cannot find employment but who have to sell airtime on this, a person who cannot access healthcare facilities because they do not have money, a person who cannot get on a public transport. I come from a village which is about 60 kilometers outside Bulawayo, and the public transport will cost you about $24 bond notes in return, a distance which normally would cost about 5 bond notes, but is now gone to about $24. So a person who then wants to go and get in their pension, all the people want to go and get in their pension in the city in Bulawayo, there's this challenge that you will have to borrow transport money. You go to town, the money that you get is not even enough to get you back home and also to clear the debt that you have borrowed. So it becomes difficult to say what kind of advice will you give to such a person. So people, they now stay for about 6 months without going to town, hoping that in their monies will at least be better when they go and they withdraw after 6 months. But we also had a challenge, particularly during the Easter weekend, that the people had left their villages on a Wednesday, Thursday, to get to town to talk that the banks were offline and they were to be assisted after holidays. So all of the challenges that in people face, young people in the city, it's difficult to say what advice will give to them, because the informal sector is now flooded. Everyone is now in the informal sector, and the people have no money to buy products that are coming from outside, your clothing and so forth. So it is usually a difficult situation. And other than what we are saying, that in the immediate, not in the long term or in the short term, but in the immediate, we need to address the currency question so that we can begin to eliminate some of the difficulties that we are confronted with in Zimbabwe.
Thank you so much, Mr. Mabena. Please do stay on the line, and Tunga, I think you have a caller.
Gunjani mlalele cingwe.
Siyaphila linjani?
Siyaphila. Sikhuluma lobani?
Nikhuluma lo Dlamini lapha uGering seBotswana.
Yebo Dlamini. Kunjani eBotswana?
Hayi, kuyancengeka baba. Akufani lakithi ekhaya.
Liyathumeza yini amathanga nabheki? Kumbe akhona yini vele khona ngapho eBotswana?
Akhona. Singayenza njani ngoba impilo yasekhaya lezi nsuku, njengoba nje sikhuluma ukuthi akulalutho ekhaya, abadala ekhaya bakhangelele thina. So ukuze abanye ukuze bephile kufuna thina sibaphathisele amashangani bhethi.
Unganani umndeni wakho ekhaya?
Umndeni kulabantwana ababili labazali.
Ubathumezela after isikhathi esinganani?
Ma ungathola at least inyanga, at least every month or after every 2 months. Angithi lezi nsuku sikhona ukuthumela imali ngama technology la khona lezi nsuku. Angazi ube siyavumela ukukhuluma emoyeni ukuthi like i-Western Union kumbe le imkulu.
Ukudla lokunye amawathwathi owathumezayo ekhaya kuyini kahle kahle?
Hayi, kakhulu amafutha
okupheka.
Amafutha okupheka. And then nje labo rice, lama basics afana labo flour.
Nayi, siyabonga mlaleli. Mhlawumbe kokugcina kungalungisizwa njani ngokubona kwakho konke okwenzakalayo lokho?
Hey, ungalungisiswa kuphela ma ukuthi uhulumende wethu eZimbabwe engatshintsha lokuthi nje isimo se-economy silungiswe, ngoba ngendlela okungakhona lezi nsuku hayi akulunganga, sikile, akusijabulisi.
Kuraf.
Hayi, kuraf akulunganga. Abakhuluma-ke bebonisile ukuthi bayenze ukungcono babo belungisise isimo kube ngcono, ngoba abantu bazaphila ngendlala.
Hayi, siyabonga mlaleli ngokungena kuhle.
Munotaura here?
Ndinotaura.
Ngatitauri izvi.
Ngatibwereketei.
Ngatibwuyei. Ndotanga hangu nekuti mutaure zvakare zita renyu rizere.
Ndoitwa Giri, muno muBotswana.
Muri kuBotswana. Kumusha muchibva kupi mukoma Giri?
Muchibva kuBulawayo.
Pabulawayo. Tingati here zvinhu zviri kukufambirai zviri nani tichienzanisa magarira akaita vanhu kumusha nezvamuri kurarama muri kuBotswana?
Tikonzero kuti tiuye muno muBotswana kuti angangotizawo situation yange iripo kumusha. Kunyanya-nyanya-nyanya emabasa noupfumi hwacho hwenyika, takazoona kuti mabasa papasina. Nekurarama basically kwainetsa, saka takauya kuno kuBotswana kuzongotsvagawo mabasa.
Tinozwa kuti muBotswana umu kuwanikwa usina mapepa, hanzi vanorova nechambuko padare ramambo. Muri kurarama sei? Mune magwaro here ekugara munyika iyi?
Hai, hongu zvangu magwaro ndinawo, asi ndakambogara nguva yakati rebei ndisina. aiwa for sure ukabatwa unovhariwa asi mazuva anokurova varovi asi ndakambobatwa 2003 ndikarohwa zvangu kwamambo asi mazuva anongosungwa achitongodzosera kumusha kodzoka
futi saka zvii zvikuru zvamuri kuitawo kubatsira vari kumusha
kungotumirawo mari nemagrocery
Saka mukatumira mari munoona zviri nyore here kuti vazotenga grocery kumusha kana kuti kutongotenga kubhoswana muchivatumira kumusha ndo zviri nyore
kana iri mari kana ari maUS kudza kuti kana vabata ari maUS zviri nani vanokwanisa kutenga because hanzi maUS anotenga asi mabhonzi hanzi ndivari kumboti netsei kana kuda kutenga
aiwasaka
most of
the sori taura henyu mukoma
saka most of the time vanopreferea mari kana negrocery mari ari maUS dollars
muchishandisa Western Union mukuru nezvimwezvo
Western Union nemukuru ukatumira mari kunoka ari mapula anosvika kuzimbabwe ari maUS
vanokwanisa kutora maUS
ko exchange rate yacho haina kudhakwa here yavanomupa vemukuru wacho
no I don't think yakadhakwa zvayo because most of the time it's almost like the bank rate the normal bank rate inoshandiswa kunoko
aiwa siyabonga kakhulu baba
hayi nami mbonge kakhulu
thank you so much marara zvakanaka
Wait,
thank you. I think we have lost Mr. Dennis Juru, the president of the International Cross-Border Traders Association. His phone dropped and we are trying to call him back. But Tom Bunzgawa Tereri, Kutivarukuti, Tineva Viruwa Tatu, Vanyora Mashoko, pa Shona Facebook page, Tumira Kuno, Nengatiwe Kutanga, Ndimfundisi Richard Moyo, wanga wanyora wakuno tisa taura na wapamepu, asitakango kusha utitiverengezwa, wanga wanyora au. Varukuti ini, mfundisi Richard Moyo, ndinechi chemo chikuru, Studio 7, aisi kuita mazua ano, kutanga kwe mwezu uno, aibatiki, please tibatire kuti radio station ibate, nukuti zvanyanya chose, then mkoma Davidson Marumani, vavawa, tsinira zvekutaurwa namufundisi Richard Moyo. Hanzi Studio 7 haichabatiki muno muHarare kubva nezuro chiko nai vateereri vari kuchemawo kuti havazokwanisa kutibata asi tinoemba kuti zviri kugadziriswa. Koita best mapira hanzi mahwani chaiwo nguva yakaoma zvinhu zvakaoma ndofunga vari kutaura kuoma kwakaita nyaya tirukurukura. Koita vamwe vari kunyora mukoma Aaron Ngara. Hanzi South Africa tinobatwa nekona chaiyo wabva waisa namba dzavo kuti vafonere ndozviri kubva kuno kune vamwe vateereri tunga
I hope vaya vaye vatisingagoni kudoma nemazita havana kutanga kuvhiringa
zvinhu hanzi kudira jecha ndanzwa kuti vajuru vadzoka parunhare apa mukoma juru halo vajuru
vakandemiri
maakutinzwa zvakanaka here
ndakunzwa zvakanaka ndiri kutravhela saka
aiwa tinotenda zvikuru regai tingoti dimu isati yarasika zvakare nhare kuti zvii zvamungataurira vana vezimbabwe vari kunze kuti vange vachibatsira hama dziri kumusha nokuti mataura imi kuti mutori muzimbabwe muri kuona kuoma kwezvinhu saka chamungatsinhira kana kutsigira kuti vana vezimbabwe adai madai vakomana zvinhu zvireruke vasikana kuti zvinhu zvireruke
zvavanokwanisa kuita ndezvekuti pane zvinhu zviviri zvavanokwanisa kuita kutumira mari inove iri hard currency angave maranzi angave mapula angave maUSA uye zvekare ndichikurudzira vachona vari muno muzimbabwe kuti kana vabata mari iyaya ngavapote vachichinja zvishoma shoma sekuti vakaichinja kamwe chete uremu hwebhondi huri kudonha zvakanyanyisisa tinoona kuti izvoni kana ukatasa randi muzuva ranhasi radoka richitipa 100 rand munhu anga achikwanisa kunge achipuhwa pane mutengo unobva pa28 bond kusvika pa30 bond saka zviri kudonha bond mumazuva ese kubva kwati chechipiri ndechekuti kana kuri kwekuti ndevaya vanoda vanenge vachida kuti vatenge chikafu ngavasatenga chikafu chekuZimbabwe chiri kudhura zvisingaiti. Ukatasa chikafu chakaita sanenge chemuchikeni nyini kuti 1-2 mapisi zvinoda kuti unge uine 10 bond. Saka vanofanira kutumira vanhu chikafu chakatotengwa kare kuitira kuti vasazonochinja dzimari vachinotenga chikafu patsva. So ndo zvandingati ndingakurudzire zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zviite izvozvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Rambai nyimiri parunhare. Tinoimba kuti this time hairasike zvakare nhare Ntuga.
25 minutes to 8 o'clock. Sibuye kuwe Mabhena. Sibonile vekulokhetho khona ngapho eSouth Africa ngeviki edluleyo. Njalo sibonile izizalwane zakwe leSouth Africa ezisemazweni atshiyeneyo zisenelisa ukuvota. Leyo vote nxa ngingaphazami iwinwe elibandla le-DA, itshayiwe iSouth Africa, i-ANC rather, ngakukhetho lwabantu abaphandle kwelizwe beyinzalo yeSouth Africa. Lizwe njani njengamaZimbabwenza kudiaspora libona ama-South Africans exercise i-suffrage yawo evota esendaweni zonke zomhlaba?
Kuthiwa kufika uvote abantu abafika 700,000 abahlala emazweni atshiyeneyo. Kumele sekunanzelelwe ukuthi i-DA ungani ithole 90% amavoti lawo. Okumele sekunanzelele ukuthi abantu be-South Africa abahlele emazweni atshiyeneyo afana o-England labo Australia America, ikakhulukazi ngabantu abamhlophe abathanda ibandla le-Democratic Alliance ngoba belibona kulibandla elimele izifiso zabamhlophe. Kodwa thina-ke kube yisifundiso kithi ukuthi abantu abangaphandle kwelizwe noma bengahlali khona
Mr. Mabhena
ukuthi bavote, sababona nabe Mozambique bevota.
Mr. Mabhena,
nathi esikufisayo ukuthi nathi nxa kufika ukhetho ka-2023 abantu abahlala emazweni ngaphandle kwezwe laseZimbabwe nabo babe lelungelo lokuthi bangene.
Thank you, Mr. Mabhena. Please just hold on. Tingotora muteereri. We'll come back to you as soon as possible. Just hold on. We have a caller. Hello?
Mane.
Takasimba, ndiya nawe?
Ndinoitwa Enoki Vahambe. Ndiri kuJoburg,
South Africa. Enoki Vahambe. Mukoma Enoki Vahambe makadiko?
Ndiripo makadiko. Ndinotenda zvikuru nechirongwa chedu chinotipa nhau dzeCBS7 mazuva ose.
Aiwa, tinotenda imi nekuteerera.
Ya, nekukwazai vateereri vose veCBS7 nevabereki vangu vari Zimbabwe. Nhau iripo yatiri vataurawo ndeyekuti mararamiro atikuita munhamuna una zvaunaka. Pakatiro vatikuitwa munyika inoyo haisina kumira zvakanaka nekuda kwapurezidendi varipo amunangagwa. Hapana chava kumboita, chokwadi chekuti vakudikana. Vanofanira kuti vataurirana achamisa
nhare yamukoma Enoki inenge iri kutsvedzawo zvakare. Foni yenyanga isanzwika zvakanaka. Tichitarisa maproblems aripo zvino izvi, nyaya hombe inyaya yechikafu nemari, zvii zvamuri kuitawo kubatsira vari kumusha?
Izvozvo. Ya, tiri kutoita dambudziko rekuti pamari shoma yatikuwana iyoyo tikuti titume zvinhu kumusha. Takatumira zvinhu kumusha endeiiemauchimoei zvinhu ndazvakasvika muHarare rodhodi pauchida mari zvakare kuti dhabe muchimoi yatire zviri muHarare, saka hatikurarama zvakaoma.
Imi mune mhuri here kuSouth Africa?
Madiro.
Mune mhuri here kuSouth Africa imi yenyu?
Ndine mhuri kuSouth Africa ndinogara nemhuri yangu. Saka ndinofanira kutarisa vane mhuri yangu zvakare ndotaura nevabereki mari yangu Zimbabwe.
Ndoda ndachida kunzwa kuti muri kuzvikwanisa sei.
Chokoitao zvokunge varodaro kumamunoshandawo mashona makadagoreekuvanzemapepa ndivasina mapepa
Aiwa tunotenda zvikuru mukoma vambe ndivambe kwamuriwa era. Aiwa tunotenda zvikuru morara zvakanaka mukoma. Thank you so much mukoma Enoch Vambe vanobva paZimbabwe vasi vari muJohannesburg South Africa. He is calling for national dialogue and he says that for that to success, to succeed, the dialogue should involve both President Emmerson Mnangagwa and MDC leader Nelson Chamisa. Without that, things will never change in Zimbabwe.
Si vuyele kuwe mnumzana Mabena. Ubusakhuluma ngendaba ye vuye diaspora vote. Ubusithi kukhetho oluzayo into eliza iququzela mpela libona ukuthi iyenzakala. Umongameli Mnangagwa uke wathembisa kukhetho lwedlule. Ukuthi kuyiwa phambili hayi uzabona ukuba nampela ama resources allocatewa ukuze yiloba ngubani oyisizalwane seZimbabwe olelungelo lokuvota ephandle uyeneliza ukuvota iliza ququzela ngayiphi indlela libona ukuthi ngempela kuyenzakala lokho.
Okokuqala ukuthi amaqembu asephalamenti kumele akuphakamise ukuthi abantu abangaphandle kumele bavote. Okwesibili inhlanganiso civil society lazo kumele futhi zikuphakamise. Silazo inhlangano lapha eSouth Africa ezimele izalwane zaseZimbabwe njalo futhi zikhona akhona ama-civil society eZimbabwe asekelayo ukuthi abantu kumele bangenele ukhetho bangaphandle kwamazwe. Lokho sikutsho ngokuba uhulumeni uyakunanzelela ukuthi ukuze umnotho wakithi uvuselelwe kuyikuthi abantu abangaphandle kumele bafake imali yabo kumbe bahlanyele imali yabo elizweni bahambe bayevula ama-business. Thina-ke sikutshoye ukuthi ukuze konke lokhu kwenzakale kumele nathi siphiwe ithuba lokuthi sivote, kungabi kuyikuthi thina kumele kuphela sikhunjulwe nxa sekufuneka ukuthi kube le mali ekhaya kodwa nxa kufuneka amavoti sikhohlakale. Yikho esizabe sikuphakamisa sakhumbula ukuthi kuthe kungathi ku-2018 sike sahlangana lenhlangano eziningi lapho eSouth Africa sasayina isivumelwano esokuthi kube lento okuthiwa i-diaspora vote. Yikho sizakuvuselela ukwenzela ukuthi kufike ku-2023 sibe sesile ndlela ukuthi nathi sivota njani.
Siyabonga mnumzana Mabena, qhubeka ubambile ecingweni khonapho. Abasanda sixhuma singumsakazi we-Studio 7 njalo sikuhlelo lwe-diaspora forum lapho esikhangela khona lamhlanje indubo uzulu weZimbabwe abhekane lazo. Sisizwa njalo kuzalwane zeZimbabwe esiphandle kwelizwe ukubana zithini ngobunzima bonke lobu lokuthi ziphathisa imideni yazo njani eseZimbabwe njengoba izinto zidula nje okwamagama. Intengo yempahla isenyuka njalo nje imihla la malanga hanzi nabamabhena mkoma J nyaya ye diaspora vote inyaya ya ticha kurudzira zvikuru kuti kuchindwa kusarudzo za 2023 maZimbabwenzi ari kune dzimwe nyika ange achiwanikwa achivota ari kunyika idzodzo.
Inyaya inofadza dai zvaiitika izvozvo kuti vana veZimbabwe vange vachivota vari munyika dzavagere, nekuti ndokurudziro yagara ichingoitwa uye ndo zviri kunzi dai mitemo ine chekuita nesarudzo yavandudzwa kuti ifambidzane nebumbiro remutemo rakaparurwa muna 2013. Tine vateereri vaviri vatatu vanyorawo pashona Facebook page yedu vari kuti ivo hanzi namukoma Augustine Mawodzwa, hanzi hapana chiri nani paZimbabwe Kwaita mkoma mwampo shava anzi watching from Johannesburg, South Africa, maskwera sei, aiwata skwera. Then gracias chari, varukutipa phone number yavo. Zvimwe chete na mkoma Emmanuel Nyakonda, varukuti makafona ku Studio 7, wana kufonera back. Mkoma David Simango, anzi listening from the Caribbean, varimu mvura ndofunga mkaribbean umu. Kwaita Tandiwe Gumbo, onze licho nanjani sislobo endaweni ezichenayo anzi maskora senyi mnjimbo zakasiyana siyana ndizvo zvokuita William Ngezi anzi Zimbabwe yadonedzera vana vayo pasi ndo vamwe vari kunyorawo pa Facebook pana apa vachitaurawo zvavari kuona totodzoka kuna vamabhena nokuti aita dambudziko foni yava Juru va Dennis Juru yadona tiri kwedzo kubata va Frank Guni Zanu PF vari muno Washington DC nare yavo inenge iri kuramba kuita vanga vachimbotaura zvemusangano kuti vangangodaro vari mumusangano kubasa kwavo asi tiri kuramba tichiedza kutinga tichiwana vekukurukurawo nawo vadare vakati kuti tombodzokera hedu kuna Mr. Mabena. Mr. Mabena, I've seen some Zimbabweans, especially back home, especially women, they form clubs. They pull resources together and buy. Okay, we have a caller. I'll come back to you. Mr. Mabena. Hello.
Hello, hello, Nan.
Linjani.
Yapira Baba Linjani.
Skona Baba Kuluma.
Yeah, I. Umma Salizan, I get to go among our good sleep. Our man, our good sleep, so long care. Kusithwalisa nzima thina esebe singaphandle kwelizwe ukuthi sithumezele abantu abasekhaya ukudla kuba nzima izikolo ziyadura amabhuku kuyadura yonke into yangkhona ikhwelile singazi ukuthi athi kwini okwenzakalayo yena umongameli wethu kakuboni yini khonokho okwenzakalayo ekhaya ukuthi achiye enika abanye abakwanisayo kulokuthi sisokole kangaka sithwele nzima siyaphanduka elizwe ilizwe lakithi lile netho kodwa besehluleka ukuthi belungise izinto kusithwalisa nzima kakhulu ukudla ekhaya ukuthi akusathengeki ungaze uhambe le mali uthi sithi 30,000 yakhona ifika khona ngale kayisebenzi ekhaya uthi kutshintshe kuyona leyana imali yabo yona leyana ekhona ngale imali yangkhona kayisebenzi lutho.
Mhm. Ungapi mlaleli?
Oh, he dropped.
Luqumileke ucingo luka lomlaleli lapho jonga wanga uchivunza.
Yes, I was throwing a question to Mr. Mabena that back home, especially our mothers, they used to have savings clubs where they would pool resources together. And then at the end of, say, 6 months or a year, they buy groceries and share. Is that something that you can urge Zimbabweans who are able to do that?
Yes. People have been doing cooperatives or stuffings where they put resources together. They do it even here in South Africa. Zimbabwe is doing it here in South Africa. Back home in villages and so forth, so that they put resources together, either buy groceries by end of the year or invest their monies elsewhere. So we do encourage people to come together, to pull resources together. Yeah.
Okomsandira pamwe loku right Mabena party. Iklap nxa imali siza kuwela pana hayi kuba mnandi man uba lenkalata imali but nxa iround manje zihamba so kubuhlungu lapha uzumelele
yebo kubuhlungu kodwa indlela engcono okuthi siphile ngayo kanti ke futhi wabona sekunanzelelayo ngapha esinganganelisi ukuthi singene ebantwini sike sifundisane ukuthi imali singayiphatha njani. Ungananzelela kule mali eziningi ezemaZimbabwe lapha eSouth Africa eziba kuma-Burial Society ukuthi every month end siyahlangana sikhiphe imali e-Burial Society. Uyathola i-Burial Society labo mali efika 500,000 iyabe ilinde ukuthi isebenze kuphela xa kungaba nemfa imali leyo ka-investor. Siyabona ama-companies amakhiwa ukuthi baya invest yabona imali zabo kuma policies and so forth la kwezinye indawo imali lezo kodwa ezethu imali zabe zivele emabhanga izimali zona lezo esicabanga ukuthi nazo zingancedisa ukuthi zithuthukise ukuthi abantu bavule izinto ezingasiza kusasa kasiyakanelisa ukuthi singene sekukhulume lokho kodwa sicabanga ukuthi ngolunye uhlelo okumele sibe nalo ukuthi kanti abantu abale mali ezinkulu kuma-Liberal Society imali lezo bengazihlanyela njani ukuthi zizane.
Mhm, tangani chiti mkoma je kuna mabena nyaya makrabu yekupana mari.
Marounds.
Inyaya ribo asi. Asi zinona kachele kana mari chiyako. Kana yakuro around kudaya.
Asi kana zviri zvekuti vanenge vachiita club yoku save mari. Zvinowedzera futi mari yaone kuti ndinonzwa richiri kurangarira nguva yataikura kuti ana amai vaizviita. Vachizokweretesana zvakare mari iyo vanenge vari kana gumi 10 they may be 10 and then they would borrow from the savings
exactly.
And when you pay back then you put a small,
small interest.
And that way even if there's like you are saving in RTGS or bonds, you know, it depreciates. We know, but if people pay back with interest, at least it will appreciate.
Exactly, balance.
Yes, yeah. It will balance. The guy is going to pay me back. Hello? Hello? Oh, okay. I thought that I was going to pay it. I'm going to pay it. Mr. Mabena, tirikuedza kuti tibate vanhu vakawanda, tirikuedzawo kubata vatinomambeu, chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa, asi nhare yavo iri kuramba. Nhare yava Dennis Juru yadonha, tiri kutarisirwa vateereri, ndofunga vari kuitawo dambudziko. Ndofunga taane muteereri parunhare. Hallo?
Hello, makadizei?
Takasimba, ndiani avo?
Pavanotaura ndi Godfrey.
Mukoma Godfrey ani?
Oh, raja arozi mukoma Godfrey Chitengeni.
Chitengeni, makadi mukoma Godfrey makadi.
Tinofara makadi vajonga.
Tiri apenyu muri kufona muri kupi?
Tinofara ndiri South Africa takazindu area.
Okay, nyaya tiri kutaura mainzwa handitika.
Homu nyaya chaingwa chose.
Tatomirira imi vachitengeni kuti muitonge kuti toipakura sei.
Ndati matani zvetinosongana kuitikabvitora vanhu vatikunza zvekunze jasi haukuma raisi akafana nemunhu wemumwe incase kana paraisaita breakdown vanongofamba mubhudha tingobata ebhimu vanongonzi sori navatarisi kuti wedhani matisi akanaka nzako akashata zvakadii heni vanongoona kuvharirako long 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 time kana sati vabata mbavha iyo munhu akurarisako nenzara musina kuhandelite inozorengezwa pafire late saka aanokhetwe the way they teach us.
Saka izvozvo zvekuti hamusi kubatwa zvakanaka muri South Africa zvinhu zvinorwadza zvikuru mukoma Godfrey, asi chii chiri kuita kuti musadzokere kumusha kana muchiramba muchishungurudzwa kudai muSouth Africa?
Kumba kuna mabasa zvinoziva vajonga toenda tingovhota but zvinoona kuti hapaandiri kuchinjasiri vari kungobira maelections. Kumba kuna mabasa kapakungamboenda kakaenda kundokaromba zvachose unoga chinorarama sei kana unemployment rate over 90% is we are seeing right now. As we are speaking, bread is food last week. We're going to get that money to buy the bread, all this stuff. So we end up deciding to serve outside the country.
Saka muri kunze kwenyika muri kukwanisa here kubatsira hama kumusha?
Yeah, kumbati utumira wo itende zvimari pachinwa pacho wana kuti utumira.
Murenyu akakura sei?
So far, I have two children, but I'm still going to divorce with my wife last year. I've been married once, which will have been in the South Africa for a long.
Saga Pamwe Zimune, budget, Mari.
But then I found out younger, but I found out that I'm getting my gross salary from with just 4,500. I'm going to say, I'm going to say,
ya saka aiwa panenge pakaoma. Saka imi zvamunonyanyotumira kumusha munotumira iri mari here kana munotumira chiri chikafu?
Ndinozotumira iri mari.
Iri mari. Aiwa, ndizvo zvondoo kuchengetana kwacho mukoma Godfrey. Vakuru vakati karere kagokurerawo, muri kurera mumwe nhasi, mangwana achakurera iwo.
Aiwa, ndizvo zvavajonga.
Tinotenda zvikuru, murira zvakanaka.
Tatenda chose nekufona kwenyu maita basi.
Thank you so much, Ntunga.
Spendo ke kuwe mapena, we have...
Tutoenda kuna mapena, pane mutereri nengatadze kunyatso. Tsanangura anyora pasi apa, arutana nezve maclub.
Pa Facebook ndi Ngutandiwe Gumbo uti yena endishiwa le ndaba ya maclub ekhaya isinzima kakhulu ngoba imali vele yona ayiko anzi nyaya maclub kumba iyanetsa nekuti mari hapana
kuna mari
mari yaita magumbo enyoka
paya paipa
5 minutes before the top of the hour is the time and tonight on Live Talk we are talking about the crisis unfolding in Zimbabwe before everyone's eyes and how the Zimbabweans in the diaspora are responding. Mr. Mabena, what's the way forward? How do we solve our economic challenges?
As I said earlier on, that there is need for a national economic dialogue that we need to attend to the immediate, which is the currency question, resolve that. But ordinary Zimbabweans that are in South Africa who are sending their groceries week in, week out, are also have a word for the people in the villages to say it is painful that when election time comes, people will always vote for ZANU-PF, as we saw in the last elections, particularly in rural communities. So the message that they always ask us to pass is that people should be conscious, should not be bought by rice and t-shirts on the eve of an election. They should think for what will happen in 5 years. Right now we're in an economic crisis. ZANU-PF is failing to provide people with food, but come 2023, just a month before election, they will be rolling out food parcels to drive people in the rural communities for them. So the message is clear, is that we have seen that ZANU-PF cannot deliver, and when election comes,
Mr. Mabena,
we must all unite in rejecting
May I disrupt you again, Mr. Mabena? Sorry for that. We have a caller. I hope he's still on the line. Hello?
Yes.
Yeah, Magadiko.
I'm right, bud.
Skona. Kuluma, Baba.
Sikhuluma ngobunzima obuselizweni baba lokuthi njengamaZimbabweans akudiaspora libaphathisa ngayiphi indlela abasekhaya ikakhulu izihlobo labangani.
Okay, but kubuhlungu lathi ngapha kade seBotswana ngale Francis Town, but hey, kubuhlungu ukuphathisela isihlobo ekhaya kade. Azakhayela into yakhona kudura yonke into vele bedakali vele ukuthi kwenzakalani yazi.
So nxa utumeza imali kumbe utumeza amathangana.
Ngakho utumeza imali kwesinye isikhathi zamathangana.
Avelani.
Kono kinte zifana labo swepa watu chugela njoa vele zizinto kuna ngale le mali yako asasunga kwa zi asukuti nzi mali na tenga kumbenjani.
Lama raisi pe. Impupu ge?
Impupu esina wakita esu ihambisa nja saa njoa wala zisi moloke fukamba chinja kuna ngale kumbiza kununa za tola gari kumbenjani. Impupu yesu ya kutenga nje kuna.
Okay, so for impupu tumezi mali. Okay. Hayi siyabonga. Qhubeka kuyibambe njalo mlaleli.
Okay.
Azinemtereri nini ndikubotswana nobasira mhuri yangu apo neapo nichitumirawo mari nichitumira magroceries.
Ari kurwisa
sevamwe vakawanda
vumba. Chinofadza ndechokuti vana veZimbabwe kazhinji kwatetiri hatinyanyokanganwa kumusha hanza hatichinje mutupo nekuvhakacha. Kana takanakizwa sei hatichikotora mutupo waiko asi pano nepapo kunoitwa vaviri vatatu Ntunga vanochinja mutupo nekuvhakacha.
Kare ku South Africa pane saying, you know, vanhu vaenda ikoko kana vasvika ikoko vaitokanganwa kuti vasiya mhuri
atokanganwa
indevele would say wadliwa zindunduma egod
arova nehonde yechindunduma. Thanks so much to our listeners and viewers. Our time is up, Ntunga. I think we have to call it a quiz now, and thank our guests, Mr. Ngabuto Mabena of the Zimbabwe community in South Africa, Mr. Dennis Juru, International Cross-Border Traders Association, and all the callers. This is Jonga Kandemiri, Mwerera Shakanaka.
And I'm Tungamili Nkomo. I shugane lila lekuhle.